A very good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on August 13th, 2018. And this is Live Talk. My name is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemiri.
Tonight on Live Talk, we are talking about Zimbabwe's commemoration of the National Heroes Day.
To join our discussion, phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back.
A Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930 and 15460 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 p.m.
On the internet, you can find us at www.voazimbabwe.com, at www.voashona.com, and at www.voindewele.com.
And remember, we are streaming live on our Facebook pages. You can catch us on Facebook VOA Shona, Facebook VOA Ndebele, and Facebook VOA Zimbabwe.
Once again, thanks for joining us. You are listening to Studio 7 Live Talk. This evening, we are talking about the National Heroes Day that was commemorated throughout the country today, as is done every year on this date.
This was President Emmerson Mnangagwa's first officiation of the commemoration since taking over from Mr. Mugabe last November.
The commemoration comes at a time when the nation awaits the outcome of a court challenge submitted to the Constitutional Court by MDC Alliance leader Nelson Chamisa.
To join the show right now and tell us what you think about the MDC Alliance, please note that what we are talking today, of course, about the heroes. If you want to join us, please note that we are live streaming this show right now on our Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele.
And remember to join us. If you wish to join the show, phone us directly at 001-202-619-2077, and we'll call you right back. The number again, 001-202-619-2077.
Yebo, Jonga. Lamhlanje ke, Jonga, sixoxa ngodaba oluqakathekileyo udaba lwalamhlanje. Lamhlanje ke khona bekulikhefu lamaqhawe, heroes. Sixoxa ke sikhangela ubana lokhu kwenzakala ngamalanga amalutshwana kwenzakale ukhetho okwanqoba khona umongameli Emmerson Mnangagwa, kodwa siyazi ke ukuthi MDC Alliance ithi hatshi akunjalo, basamaphepha abo emthethwandaba, asazi ke ukuthi kuyozalwani kona le emaphephandabeni emthethwandaba. Kodwa ke lamhlanje thina sithe asikhangeleni ke ilanga leli, ilanga eliqakathekile, ilanga lamaqhawe, Jonga.
Wongu vadiwa watereri nevatariri, nasi tiri kutarisa nezvezuva rakakosha zvikuru munorondo yeZimbabwe, zuva remagamba, izuva rinocherechedzwa gore roga roga. Asi hazvirevi kuti tinofanira kumirira zuva iroro kucherechedza magamba edu. Tinokwanisa kunge tichicherechedza magamba edu zuva roga roga, nokuti ndo vanhu vakaita kuti nyika isvike pairi nasi kuwana rusununguko. Muhurukuro yedu nhasi uno takoka vanhu vakati siyanei siyanei, asi vamwe vacho vatinonzwa kuti tatove navo pachirongwa. Munyori mukuru wesangano revakarwa hondo yerusununguko reZimbabwe Liberation War Veterans Association vaVictor Matema Danda ndevamwe vegamba ratiinaro pano pachirongwa. Tinogamuchirai nemufaro vaMatema Danda. Iva Matema Danda, nhasi nyika yanga ichicherechedza zuva remagamba, zvii zvamungataura pamusoro pezuva iri?
Ba, izuva ratinocherechedza vakomana nevasikana vana baba nana mai vakazvipira upenyu hwavo, vave neruzivo rwekuti zvinhu zvasina kumira zvakanaka, nyika yanga yakadzvanyirirwa, vakazvipira upenyu hwavo kuti vandorwira rusununguko. Vakazvipira vachiziva kuti zvaireva upenyu kana rufu, kukuvara kana kuparadzwa nenzira dzose dzaikwaniswa nemuvengi. asi izvozvo hazvina kuvadzorera shure kana kuti vave nekufunga kuviri vakafunga bedzi kuti kunyangwe ivo vaizopererwa neupenyu asi nyika yaizosara ichisununguka kana mukada kuziva pane kambo kaitoimbwa kaiti baba namai sarai zvakanaka ndoenda kuhondo kana ndafa ropa rangu munoriona pasi pemureza so kureva kuti munhu aitoziva kuti kwandiri kuinda uku kumaziva ndadzoka asi aizvipira nemhaka yekuti anga agutsikana kuti hapana amwe maitiro atingaite kunze kwokuti titodoneta upenyu humwe chete hwatinahwo ihwohwo kuti nyika yedu isununguke
Asi muri kuona here vana veZimbabwe vapenyu ivava vari kukoshesa nekuremekedza zuva irori remagamba pamwe chete nebasa rakabatwa nemagamba
handizivi kuti kuti vanhu vanokoshesa zvingaonekwe sei nemhaka yekuti mafungiro angu ndeyekungoti vanhu vedu vane maonero avanoita ndisinganzwisi kuti zvine zvichireva kuti havakoshesi here kana kuti havazivi ndisati inini ndazivawo nezvezuva remagamba kana ndisati ndapindawo mazviri ndaitoziva zuva rechristmas sezuva remichato nekufara kana kutoenda kunoswera vanhu vachimwadoro vasina kumbonamata saka handizivi kuti pavanenge vachimwadoro vasina kunamata havasi kukudza jesu here handizivi kana kuti vanhu vanei vachifunga kuti sezvo vakasunungurwa najesu votongoitawo zvavanokwanisa musi wacho iwoyo so handigoni kuti ndipe judgment yekuti vana vezimbabwe vanokoshesa kana kuti havakoshesi zuva asi kana wakatarisa kuungana kwakuri munational sports stadium nhasi unoona kuti vana vezimbabwe vanoziva kuti zuva iri rakakosherei kana ini kwandiriwo kugokwe kunoku vanhu vanga vakaungana vachiratidza kwazvo kuti vanokoshesa kuda nhamo inogona kuitika ndeyekuti handizivi kuti zuva iri rinenge rakatadza here kupatsanurwa panyaya dzematongerwo enyika kana kuti vanhu ndo vasinganzwisisi mutsauko wezuva remagamba nezuva remapato kana kuti vezvematongerwo enyika nemhaka yekuti paungano unogona kuona kuti vanhu vanonyanya kuungana ibato rakadai vamwe vebato rakadai vanenge vasingari kuungana saka handizivi kuti kuda mamiriro azvo kana kuti mafambisirwo azvo here anoita kuti vamwe vade kuuya vamwe vasingadi kana kuti kusakoshesa here kana kuti kusanzwisa kukosha kwezuva iroro handinganyatsoziva so kana ndakatarisa ndinoona kuti pane vanoziva nekunzwisisa zvinofanira kuitiwa nezuva iri vamwewo vanoritora sezuva rekuenda kumichato vamwe vachitonoita mapira ekugadzira mashavi avo vamwe vachiita zvavanoita saka isinei tongoona zvekuti kusununguka vakasunungurwa kuti vatambe zvangoma zvavo vakasunungurwa nemagamba nemhaka yekuti kana bhaibheri rinotaura kuti jesu paakafa kana satani haana kutozivawo kuti ari kusunungurwa satani aitoti ngaafe but at the end of it all satani akavewo munhu akasunungurwa nerufu rwajesu
aiwa maita basa vamatemadanda Chris
yes Mr. Matemadanda, when you see what's happening today, you know, the state of the economy and the political situation where there's some kind of polarization where the war vets and other people who didn't go to war seem not to be, you know, in unity. What do you make of all this?
You say polarization economically or in the social political sphere. What was the question?
Everywhere, Mr. Matemadanda, you see, if we look at the church, the churches are divided. You look at the, you know, almost all spheres of the Zimbabwean sector, you find some kind of divisions, even the students.
But it's written in the Bible that there shall come a time when fathers are going to be divorced from their sons and mothers are going to be divorced from their daughters. Ukaenda kubora. Unoona vachingoti ha madhara aura ya bora. Ukaenda ku church, unozvaona kuti madhara aura ya church. Ukwese kwangu venenyaya yevana vane havi yekutonga vakutungamira. Kwese kwese anokanganisa mudhara. But chinhu chinechi chinzi ichocho mudhara ari kukanganisa. Mudhara ndiye anenge akauya nacho. Saka handizivi kuti inyaya here kuti vanhu vane vasunura, but vasunura vakatarisa nedivi risiri iro. So, really, your question is, why is it that people do not come together or convergence of ideas?
Yes.
I think it's a crisis that, to me, has been created by people who want to divide us for the sole purpose of them benefiting from our divisions. Remember, when the colonialists come, they profess a lot of rights to different types of people and pretend to be helping a certain section or group of people, when in actual fact, they are brewing trouble and problems. You take our case, this past election, the pre-election period was very quiet. The voting period was very quiet. But before the announcement of the election results, you heard people being organized by political leaders to cause and perpetuate violence. And how do they do that? They know that ZANU-PF is a ruling party. They know that everything that is in the state is being controlled by a ZANU-PF party. But they go and attack the headquarters of ZANU-PF and also attack the provincial headquarters of Harare. Harare is the seat of government. And what is this? They try to provoke ZANU-PF so that when ZANU-PF retaliates, then they score because they are backers who say the elections were not free and fair. Mm. And people sacrifice. They even choose to be killed. They even choose to kill. They choose to destroy property for the sole reason of them being recognized as brave people who are being tormented, when in actual fact, they are the ones that create the violence.
Mm-hmm. So, Mr. Matemadanda,
this causes disharmony in our politics. As ZANU-PF, or in our part as ZANU-PF, we have tried to preach peace, our president, ourselves, our war veterans, our everybody.
Okay.
Against violence.
Mr. Matemadanda,
political parties.
Yes, can I hold you right there, Mr. Matemadanda?
Committed themselves to non-violence.
Okay.
And in fact, they declared that if they were not going to win, they had...
Mr. Matemadanda, yeah. Can you just give us a moment there? Thanks for your contribution. We just want to welcome another war vet and ex-Zipra who has joined us, and we'll be right back after she gives us her opinion. Her name is Queenie Maligwa. Siyakwamukela, Maligwa.
Niyabonga.
Ye mama ungasela ukuthi wena njengomuntu owalwa impi yenkululeko nxa ukhangele isimo selizwe lamhlanje uthini ngakho wena?
Ye siyadanisa lokho esikhangelane lakho. Salwa impi singamabandla amabili enti sithese sifikela phekhaya bekumele sithike ngokufaneleyo thina ezithiwa veterans kwaba ngamazinzi kakalisikibulawa kwaba le unit accord le kwakuthiwa unit accord which I think is in C and ayikho is not existing ngakathesi ingakhangela abanye bethu they are benefiting thina ezithiwa veterans i-leadership yethu yonke is suffering akula muntu wakhona orecognizayo sathesi ezithis ngifinde ukuthi thina ezithiwa veterans siyahamba we are beggars we are living a pauper life asilalutho siyadikeka ungithengela kuma-parasetals bafakana bodwa ezikhumbeni ama-etizandla ama-etizitra they are suffering futhi pho kuphila ngokunenga sisinenga ukuthi khonokho kuthiwa yi-$250 naleyo pension war victims compensation usucabanga ukuthi maybe nxa ngingathi-go-genesi this ngizagcina ngingasayitholi ngoba kuyabhegas iyunithi akhoda zanke siyibone siyadubeka iphonge ukuba ngama-begas zitra veterans are suffering they are paupers balasa zenebedubeka.
Oh okay, libambe khonapho mama sizaphenduka njalo kini ajonga. Mrs. Maligwa is saying there was a discrepancy between Zandla and Zipra. She says the Zipra war veterans, she says they are not being recognized. Most of them have become beggars. I don't know if we'll take this to Mr. Matemadanda.
Mr. Matemadanda, you are the Secretary General of the Zimbabwe Liberation War Veterans Association. Maybe you can respond to what Ms. Maligwa has just said.
Well, first I would want to greet the sister. I don't know if it is the Queen Maligwa that I worked with at the Army Pay Corps. And I think we worked together at one brigade, the pay office. If she's the one, I would want to say hi to her.
Yeah, Maligwa, nanku yakubingelela ubaba la.
Kanti njani zika?
Kanti nguwe Queen?
Yini zika?
Queen, one brigade.
One brigade, Army Pay Office.
Well, I'm happy that I hear you alive. I'm so happy. I was trying to track you, Bonana Labo, Obet, in Funut, in Kuwon, when I was in Blawai. But anyway, this is not the time. I am the Secretary General of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association. The Zimbabwe National Liberation War Veterans Association is a composition of former Zipra and Zandla war veterans. My chairman is Comrade Christopher Mtsangwa, and the vice chairman is Comrade Hedman Moyo. I'm the Secretary General. My treasurer is a comrade from Zipra, and so forth and so on. We are paid from the same role. The allowances that we are paid, if you want. Our last minister for war veterans was the two last ministers, those that were reshuffled by Mugabe. You remember the Colonel Chingadwe, who came after Comrade Chris Mtsangwa, and then this Kane Matema. All those are former a Zipra comrade. I worked with the Queen Maligwa. We worked under the Army Pay and Record. When we joined together with her, we had two pay scales. one scale was for African soldiers and the other one was for European soldiers and the colored. That does not apply for war veterans. War veterans are paid the same. War veterans do not, in effect, like I said, the minister, the last two ministers of the war veterans are former Zipra comrades. We do not have anything that is special for former ZANLA combatants and anything that is special for former Zipra comrades. But I know there is what is known as the Zipra War Veterans Association under Comrade Dumiso Dabengwa. Well, a lot has been happening, but all the same, those comrades and us are paid from the same office, the same scales, and they the advantages that they have, for example, school fees, payments, and so forth, they are all done from the same office. And the comrades that work in those offices are both former Zipra and ZANLA. Maybe because if they are in the Zipra War Veterans Association, they might not be having timely information about what is happening. And they think that maybe the ZANLA side is getting better than the Zipra side. That is not so, my sister Queen. It's not like that. If you want, you can get my numbers. We have to head my number. Who's making numbers? And if you don't mind, I can give you right away. You phone, I'll explain that to you. It's not like that, my sister. And we no longer see ourselves in the war veterans as Zipra and ZANLA. That was buried at the time of Zipra. And it was resuscitated when we formed the Zimbabwe National Liberation, the Zimbabwe National Army, which was an army that we formed. You and I joined that army. You know, even when we were at one brigade, we had former Rhodesian soldiers. We worked harmoniously with them.
Okay.
We knew that
Mr. Matimadanda,
you and I and others were from the war, and the others were from... I remember one day when you were arguing na Luke BJ, you know, it's UJ, arguing about the war, and I supported you. So that is... there is nothing like ZANLA and Zipra today.
Okay.
But if one, the people want to
thank you so much,
divide themselves, or they want to get divided, they will think of a certain group as ZANLA and Zipra.
Vamatamanda ndatodzoka kwamuri izvo zvakaita kutora muteereri pane muteereri ari pa runhare atibate kwengo yakareba. Makadi vawesa.
Ndinofara mukoma makadi.
Aiwa ndiri mupenyu tinotenda kuti makwanisa kuve muteereri wedu wekutanga kupinda pachirongwa. Tipe itizwe zvamuri kuda, muda kutaura nerurimi rwipi?
Uchishoona uru ndoda kutaura nababa vangu vamatemadanda.
Taura itinzwe vakateerera.
Baba Matemadanda makadiko.
Ndipo makadi.
Halo. Baba chemo chiripo ndechekuti kana maenda kunovhima handimunenge mukabata handimunenge mavhimira mhuri yese. Saka hapana chakaitwa kuti iwo mugwa vadikisa vakuda kupindawo wapawo zvinopinda
vahwesa. Hanzi namamatemadanda taurisai ndofunga pane pambodzikira nhare yenyu.
Oh, okay. Ndandiri kutizo kana maenda kunovhima zviya handimunenge maenda kunovhimira mhuri yese here? Hazvirevi kuti baba ndo vachadya vega, zvinoreva kuti vachadya nemhuri yavo.
Ndizvozvo
ndizvoka
mvungai mvuzo wenyenyu.
Saka apa azvina kumboipa hazvo kuti vana vari kutaura kuti vakuru vari kutadza. Kana pari panenge pachitadzwa, regai vana vataure kuti pari kutadzwa, vana vasarangwe. Kuudza mukuru kuti mukuru akumakanganisa hakusi kushora, asi kuda kuedza kubatsirana kuti tii zvinhu zvifambe pamberi. Ngatirenderere mberi neZimbabwe yedu yakanaka chaizvo, tigadzirewo iyi kumbiro vakuru.
Ndinotenda. Regai
makaita basa chezvo, makanorwa mukarwira Zimbabwe yese ndokubvima kwacho. Saka tinofanira kungocheya kungocheyawo vamwe ungotozi kumbopindawo
mukashandisa metaforicalvawesa mozodzokorora.
Chimirai vapindure
imurufona kamwe chete. Saka
taurandaneta
ngazvinza zvamataura.
Enderera henyu mberi vamatemadana.
Zimbabwe Zanla and Zipra forces, Zan and Zapu, are the only forces this side of the hemisphere. After having conquered the enemy in the battlefield, agreed to go for an election in 1980. Patakanga tashika, muri kuzviziva kana mamusati mazvaro kana mamusati makura, mukavhunza vanokudzai kuti vana hwange vanga varohwa. My comrades from that Zipra side, wanga wapinda Mblawayo, from the Zanla side, wanga wapinda Maharare, waro wa Matengi, kwese, apana town, yanga isina my comrades hawita overrun. Ndo pakaitiwa chogame, yakaitiwa kuzambia, tazotanga nyaya za techa, zeku, gadra ma negotiations. Mwatunga miriri, yedu, misangano yedu yezapu nezanu, neZipra neZanla vakabvuma kuinda kuelection despite the fact that vanga vatohwina. Vakainda kuratidza kuti vakanga vachibvuma kuti vakarwira democracy. But democracy kana democracy inoreva kuti tinofanira kutevedzera zvinangwa zvinoita zvinodiwa kana pari pamusoro pemaelections, kuti makore mashanu ega ega tinofanira kuti tiite maelections. Vanhu vobvumirwa kuvhota. Isu Zipra neZanla takarwira one man one vote. One man one vote ndo yaita kuti Chamisa aite 2.1 million, ndo yaita kuti Vamnangagwa aite 2.4 million. Ndo one man one vote. Vanhu ivova 2.7 million. Vanhu vakangonoisa ma-X. Saka vamwe vanozochema kuti sei tichingoramba tichitadza kukunda. Saka ava ngavarege. Isu tapakurirwa sadza, hazvinei kuti ndini ndabika, ndimashandisa language yemametof. Ini ndabika sadza, topakurira mudishi, torova misuva, indoita musuva mukuru. Iwe oti nemhaka yekuti wokuita musuva mukuru chiguta, ini ndoita musuva inoenderana nedumbu rangu. Iwe ita miduku, ndava dumbu rako iduku. Kana dumbu rako riri guru noitoka wohwina kazvapera ka, but kana wadyiwa ngatichibvumirana. So ndo kunovhima kwatakaita. But zivawo kuti kunovhima hakurevi kuti ndinoda muto. Ukaona ichitonovhima zvoreva kuti ndinoda nyama chai chaiyo. Saka tinotoishandira nyama yacho kuti tiiwane. Ndo saka tine 2.2 million, vamwe vane 2.0 asi karika 2 point kaduku. Ndo kureva kuti isu tanonga nhindi, vatiri kudya navo ngavagutikane kuti tatambozama asi zvaramba.
Aiwa, ndofunga vazvinzwira, handichiri musaka saka chinozvinzwira, ndofunga vahwesa vazvinzwira muchipindura ipapo vamatemadanda. Rambai henyu muri parunhare, Chris.
Yevo, mama Malikwa alikona?
Kona baba.
Ye, si lingakhuluma ngesikiwa?
Yeah,
oh, okay. Now, can you tell us from Mr. Matemadanda's response? He says, okay, you guys are supposedly working together, Zipra and Zanla. Now, from what you can see, especially the politics of the country, we see that Zipra, most of them are now under Dabengwa, and Dabengwa is in the opposition. So what do you make of the whole situation regarding Zipra unity and power?
Yeah, briefly, I can say there's no unity. The reason why the conservatives chose to follow the Zengwa and leave the system, the government, the Zanu-PF system that way in that EC agreement is because the thing was not fair. It was not implemented in a fair deal. Zipra veterans were found to be, you know, on the lesser side of enhancing a way like that.
Yeah, I think I've got a long time to be able to say that.
Good side to Engam land. In fact, the agreement here was not properly followed. You can among Zipra veterans, I could want to. I can say, even now, if you, my commander, if you return to the Skoke, former Channel Skoke, believe, all Channel Skoke died at the Vega Kulu, suffering like nothing. Now we've got one of our leaders, ever since I, ex-Zipra veteran leader, who sent the Katisa. The last time I saw him, he was really in pain, needed. He medical assistance, but as I consider, he was even senior than he was a specialist. But he's suffering. Things are not fair. Uzita unde, uyaziga, ukulima ngama election season that Tina, we are mature people who are veterans from the strike. We can see we've got eyes. Things have never been fair. Irrigging, which I say that it's always been there. What are them while I've been about with you when I was there? Why they left the that union? Here was Umate Madanda. I was sitting in a head office. Then you lay up high end, which is being a promoter more than Umate Madanda. But because I was in the valley and I belonged to the minority, and I was with you. That's why I even let the army in warrant officer class 1. We are quite, I work with him.
Ah, okay.
And as Zipra veterans, some of the Zipra veterans, I'm a name, I'm a Tonana, Imagina Day. I'm a Tibeta, but they were really in the bush, the Silva, I'm a Tonana, if the Tina is you are, when the Kubula then they were just left aside. What happened to the seller? What happened to the seller? Until now, nothing has happened. But Mina, if I tell you, with the 2013, I was in Njari. Yes, I found that the local veterans are pure images of our veterans. Even the level of time watching video, but Tina, I'm a ex-Zipper. Those were in the real situation. I'm not telling you to that. Up to now,
yeah. So
things are staying up in Dalo now.
Mm-hmm.
Thank you so much. Thank you so much. Yes.
Some of the things that you can't even find, even if you need to see that you consider something at a distance.
Thank you so much, Miss Malugwa. Please do stay on the line. We have another caller. Tina, I'm a big up. Are Magadi?
Ripo, Magadi, Baba.
I want to open you to not end the mambo, but I knew where that Shimbun's Rashtar Wana, my Malugwa. Tipe was a winner.
In the kuti mao veterans, they are not democratic. They are one-sided, very good-sided, the ZANU-PF. Saka, no nangu ashindi, ziwo, avano disturb, ma family democracy, no kuti, vano nyanyakupiwa respect ya kanyanyisa. Munika dzese vana Zambia, vana South Africa, dzinawo mao veterans, but havaiti the way they are zvinoita mao veterans edu ekumuzimbabwe. Saka masimba avo ngaaite sekudzokwa mbichana, pati yavo vakapleya vakaunza runararo rusununguko, iye zvino tava kurwa nenhau yekuda kugadzira economy of which ivo ukoko havakwani. And the party of a player, you could go on to a mari. Saka, for now, they must be silent. Nikaifagirian berry, those and the other. Thank you.
Sagamono, the Ruti Mupindu, whenever Tina Opa Chirongwa.
Iye ngava pindire vamate madanda.
Aiwa pakanaka vamate madanda ndofunga manzwa zvataurwa nava vamabika.
Cannot waste my time responding to an uninformed person. And do pedza nguva yangu dzichara nemunhu asingazvi zvaruto.
Vamabika.
Ndo pindire mai maliga. Uyoyo ngainde ku level yake vanhu vanogona kutaura nawo. Otherwise I waste you know nika nika
yakatirira ndiri kuzvinzwa kuti iwo vanofunga kuti ndivo vari pamusoro. They don't want to listen to other people. So vanhu vakadaro they have a problem in our country. We just have to leave them like that until God this time will clear them all.
Aiwa atishuvire hedu kuti vanhu vange vachifa. Tinongoti chete ikodzere munhu wese kuti anga achinzwa nekupindura. Zvino kana vamatema danda vati havasi kuda hawa kupindura hatikwanisi kunge tichivamanikidza. Tinongoti hadzirimi asi dzinonzwa. Pindura yenyu vamatema danda mamuchimuda kupindura zvataurwa namai Maligwa. Vamabika tinotenda zvikuru tine urombo hedu kuti hamuna kupindurwa.
Ndinoti mai Maligwa vasatore this discussion kuiisa between me and her for the main reason yekuti I worked with her. Kusika iye zvino titaure kuti iye ai promote wasei, indi chi promote wasei. Dambi. If you ask her, akanga ari ainzi PSO 2 wedu pa one brigade. Keno Moyo was a former Zebra person. Saka anoreva here kuti system inoita kuti vanenge vari ku Zebra vave blind yekuona vamwe vavo kana iri nyaya kuti zvinosarudzwa kuti uyu ndewe kuzanlaw ndewe kuzipra. Hapana zvinhu zvakaita she has my problems aanogona kunge anawo, but maybe she cannot articulate them. Kuti vaise nyaya yekuti taitarisirwa seminority vakazomira zvakati, I don't think kuti maonero angu nemaonero evamwe. Iye anotoziva kuti but I trip on brigade, our paymaster was not either Zanla or Zebra. But akangari next senior, akangari weku Zebra, angari monokaji, ari weku Zebra. Inini ndripa number 3. Saka, and there is no day, randakambota angangari ku Zebra, weku, ari senior kwandiri, they are zakuwe senior, atila udaro. Saka, zvaari kutaura izvi nezvakanga zvichiitika mu army yaari kutaura ndo ina komanda PV Swanda parizvino. Hakuna zvinhu zvakaita saizvozvo. Munhu ane maproblems ake aningazivi kuti ane maproblems ake, but ndiri kufunga kuti kana chiri chirongwa chakaita sechichichi tinoda kuarticulata manational problems kwete personal problems are a bit petty. Hazvibetseri nyika izvozvo. The frustration and so forth zvinoitika. Munhu anogona kuva netarisiro yake as an individual or as a group of people yoramba kuzadzisika, but that's not the bigger picture. The bigger picture ndeyekuti Zimbabwe toita sei. Your question was sezvo tabva muzororo remagamba. But because it's a good pay scale, in that pay one mari shoma, and they now promote you. Don't ask a good decision, that's better in Nika. Ne kwatu da kui nda mberi, but ambisi kureva kuti, munu kanane ma problem zake, asa ataore, but I don't want to make it a debate between someone who says, I'm a former Zebra and a former Zanla. That's not how we are structured. Like I've told you, I am a Secretary General in the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, which is composed of both Zebra forces and Zanla forces. And in our working, atina patakambo patino shanda tichiti isusu uyu ndoku Zebra ndoku Zanla. Here is no more office, Mandri Kushanda. I've got my directors too, from the Zebra side. Like I've said to you, my vice chairman is a former zipa person. By past chairman before Mchangwa, Ndijavulani Swanda is from Zipra. So, and this is Ziva Kuti, is the Kutukanzi, is Zipra 3 disadvantages. The Zip. Chairman Wedu, war veterans, Akaita Mbiri, Kudarikama chairman Majinji, Di Wunji, Wunji was from Zipra. And the Tense Takama respecter. Tense Dikane Sekane Kuti, Wunja Atisia, Atibetrapan Zakawan, Kukaria Javulani, Tikam Farida. Tikam supporta, tikafamba, nanspana mchango, tikum farida, tikum supporta. Saka andisi kuona pano pinda nyaya, yekuti Zipra nzanla. Maybe, zinangu indi nekuti, level yebi argument, inindi no ziva kujokera shure zakadi, comrade queen, wano ziva kujokera shure zakadi, nyaya yekuti Zipra zanla. Yaka pera kuma 1976 pakafumi wa Zipa. Saka, izi zumezeze zokuti, Zanu ne zapu dazo bata na kita Zanu PF zaka tuita la chikopa zakanga zaitu kwa ni mauto inina iye kwini taba kuhondo takana tika pinda Zimbabwe National Army tese tiri army mwechete kurela kubatana kwa mauto akanga abwa kuzipu aneku Zanu lapa mweni na akanga harimurodija takato pura stage ye kutarisana semuna anonzi ndio kuzapu ndio kuzanu akuchina wankomo wachunga mili ya zapu ne zanu waka batana ikaita zanu PF wadarengwa wakazo jisahida kubuda wakabuda ni wakabuda nao saka haisi yonyaya ya tingaise kunyeze kuti saka nyikaya mila sei wazita sei azira mbizgui wajinji wakabuda mzanu PF wakanufuma mapati hao wanansi mamakoni wanamae mjuru wese wakawanda wakaenda wakanufumba mapati hao asa ziti kutubabuda yesino wote ahisita ibatu wa rafu taitu wa marishoma takazo nituwa zakati hizo zinenge kana hiyo nyita kana yaka teri inenge chungo ona wanu wariku kara wazinokura mgapuri mwecheti ngapi stawri zinora ramisa mwriye Zimbabwe zineita kutinyikaye Zimbabwe endre mberi
kwenye
zineita kutu zani la side wabudirie kana tuyoku Zipra side wabudirie
maita basa maita basa wama tema danda ramba ya nyimuri parunare Chris ungango mwine unezukuta ura tozo isa mfunzo
yebo minangila wama nenga uyasizwa isishona Malikwa mama Malikwa
niyasizwa niyaskulu
liyamuzu kututinu baba la
nila leli
kuko neli nga kufa
yeah, ayi ucatha ngomune uMathemadanda. Ecatha ngomune iqinise likhanyele. Ngakukuthi iZipra lezani lakho mbizaphu lezani zazizambeni. Wayisangena ekhaya sihlikeni. Wayisavota sihlikeni. Ngoba nxa ngabe besizambeni, sayizeni besiyangena ePatriotic Front. But ukungabambani kwethu kungahlangani kwethu ikho kwasezayo ukuthi singene kuyizani lezapho. And additional to that, you could see that some of the victims they could ground. You could see something very similar to that. And you could have the wonder in unity at court in 1987. You had a child with the rest of the Abambana. So, I had got you a moon. Kumele to address our issues as well, veterans. Tina, we want to war to fight for people in Zimbabwe, not for personal gain. Ukuziwa umathemada na umuntu obuzibe wathi wena nxa usiyazinyela ubuya uzindile nxa uzindile uzindela wena labantu abakho kumbuzindela wena self wena wedwa yena wavuma ukuthi yena yabezindele yena in this case mina laye ukuthi sakuhambe empini sisiyazinyela thina as individuals esingadlini isizwe seZimbabwe thina we were fighting for isizwe seZimbabwe nokufundisa kwethu thina sasifundisa ukuthi silwela abantu isebenzela abantu bezimbabwe nothi individual so khathese zithi zinxa ngikhuluma mina mina ngingabe ngithola lezo mali njengoba yezi uyakhuluma ngiyakhonda imali yeyo-veterans but angikhulumi ngami ngikhulumela amanye ama-veterans angabhenefithanga futhi le lizwe lalo asingazeke sithi libuswa ngama-veterans kuphela abantu bethu kumele bafunde bathi understand thina labo bafunde ukwenzela ukuthi nxase singekho thina sonke kusale kubantu abakwanisa ukubusa ungathengela kathesi thina yithe esithi kumele sibuse sodwa umuntu ongazanke aye empini kalalungelelo ukuthi abusibize no ayisikho Victor Nina, as an individual, I'm okay, I'm not a problem. I can make my living. But in Kulima, a party, especially the mayor, Lavanka, if you are living, you must just bring us in. Sitting up as a nation.
Thank you so much.
Maita basa,
thank you so much. Ramba nyimuri parunare. Regai tiedze kusunda na urano yedu kana hurukuru yedu kuendisa kune zvimwe zvatakatarisa nazvo. Tinoona vamatema danda kuti madzimai vakarwa hondo, vakashaika, vakapiwa riremekedzo remagamba. Tanzwa pavambotaurawo pane chirongwa chino vamwe vari kunyunyuta kuti havasi kuwana rubatsiro rwavanenge vachitarisira. Imiwo sesangano muri kuzviziva here zviri kuti some widows and children of fallen heroes, they are suffering and they are claiming that they are not getting what they expected from the government or what they were promised.
Yeah, it's very true. Avasikuwana, zvinofanira kuwanikwa. Sekusawana, kurikungoita vanhu vese muZimbabwe. In my view, zvikonzerwa nekuti upfumi hwedu hauna kumira zvakanaka. Mawo veterans andiri kutaura nezvavo, andakamiririra inini. Pane nguva yatirebei maschool fees asingabhadharwi, hazvina kuvanzika zvazvingotaurwa mumapepa. Nyaya dziri kutaurwa naComrade Maligwa dzekuti vana vasikura to and so forth, inyaya dzatakataura even patakasangana naPresident kuti tine dambudziko rekuti mari dzakadaro hadzisi kubhadharwa. Hazvisi kuitiwa kudivi rimwe kana kuti kumawo veterans, kuma widows zvisingaitiki. Idambudziko ratinotori naro kubva kuma war veterans, kuma war collaborators, kuma ex-detainees, nema widows, nema widowers zvese. Idambudziko ririko rekuti zvikwanisiro hazvipo. Pamutemo, for example, panunge pane mari yekuti kana nhasi a freedom fighter akauya achitanda kuenda kuchikoro anoindiswa, asine mhaka yekuti mari yacho yakaita shoma. Zvinongove mumapepa kuti vanhu vanogona kuindiswa kuchikoro. Isu takazoona kuti hazvibetseri kuti mari shoma iyoyo isiri kutokwana vana vedu toitora isoenda kuchikoro. Zvazviri nani kuti mari iyoyo tiindise vana kuchikoro. Dzimwe nguva kuchikoro kwacho mari inotozoshota, kamari kasho makanee karipo, konzi ngakainde kunopetsera macomrades vanorarama nemaconditions anoda mishonga, zvokuti akashaya mishonga pamwedzi pega pega, vamwe madialysis and so forth, anotobva afa. Saka izvozvo zvinoita kuti kamari kasho makaripo vanoshanda mumaofisi vasacrifice zvimwe vachiita kuti timbopreserva at least life yemunhu and so forth. So ichokwadi yekuti pane kuchema kuma widows, pane kuchema kuma war collaborators, kuma ex detainees, kuma war veterans, pane kuchema kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Hurumende yakavimbisa kuti pakugadzirisika kunenge kuchiita upfumi hwenyika inenge ichitarisa, asi isu hatisi kuzonyarara kuti titaure kuti weduwe tine vanhu vakararama upenyu hwakarema, naizvozvo utano hwavo hausina kumira zvakanaka, vanoda kubetserwa. Vamwe vane tsvina dzinoburitswa mudumbu nemapaipi nezvimwe zvakadero, kana akaregwa haatoraramiki naye.
zvinoda kuti zvigadziriswe zvivozi zvepamusoro. Makomrades ari kuita zvirwere zvinonetsa zvinogona kuda kuti vaende kunana India and so forth and so on. Mari idzodzo dzinofanira kunge dziripo kuti kana zvaitika vaende kunobetserwa. Pane mutauri wandati hansi kuda kutaura naye ataura achiti makomrades vakatobhadharwa zvakapera. Handizivi kuti vanhu vane pfungwa dzakaita saidzodzo vano how much value do they put on human life. Vanoti munhu anogona kutengwa mari kana tachida kuti toda kutenga munhu kuti asase kana kuti munhu akafa toti isusu tinoda kumubhadhara. Angatipere figa inobhadharwa munhu ndo patinogona kuti uyu akatotengwa zvikapera nemhaka yekuti mari inotenga munhu yakatobhadharwa. Ari kutaura nezve 5,000 US dollars yakapiwa mawar veterans yaari kutambira iye inopfuura even nevanhu vari kubata zvavari kubata vanoibata mari iyoyo. But nemhaka yekuti yapiwa war veteran inochetwa semari inogona kutenga munhu. It's so disheartening and zvinorwadza so kuti munhu ari kuenjoya ari kurarama upenyu hwakanaka sehwaari kurarama iye anotaura kuti avo vanga vachisiyana nazvo vakatobhadharwa vakaita sei. Ari kukanganwa kuti nyika ino ine vanhu vangani vakaremarira nyika ino vakapararira nyika ino vakaruza maopportunities nekuda kwekuti nyika ino isununguke iye anongozvitora for granted. Tinoziva kuti vanhu vakadero varipo.
Thank you so much.
Handizivi kuti kumhuri yevanhu vakaita saivavo kune kusinavo umwe chete here akaenda kuhondo kuti vanzwise kana kuti wavo ndiye wavanovenga vovengawo nesu. Isu vekwedu kwatakabva vanotida iye kana asingadi wekwake ngaavenge wekake. But Zimbabwe vanhu vazhinji vemuno muZimbabwe vanotenda ndosaka itaura kuti respect yemawar veterans yakawandisa. Vanhu vanowanza respect kumawar veterans nemhaka yekuti vanoziva kuti mawar veterans ndiyo foundation yestate of Zimbabwe. Dai pasina mawar veterans pasina Zimbabwe. Uyu ari kufunga kuti nyika yakatengwa seziya zvaiudzwa vana kuti mai vaenda kunotenga mwana kuhospital ari muhope dzandinazivi kuti dzinopera kana zvaita sei.
Thank you.
Munyika medu tine vanhu vakaita sai.
Rambai nyimuri parunhare vamatema danda tofa tine umwe muteereri tina vamulambo kana vachiri parunhare. Vamulambo makadi?
Yebo makadi zvenyu mitsinzonga.
Tiri vapenyu makasimbo nhasi muda kutaura nerurimi rwipi?
Ndikuda kuti ndimbopindura bhijana vamatema danda.
Taura henyu.
Vamatema danda varitaura nyaya yakanakisa zvikuru asi tikanga tava kunyatsotarisa panyaya yehondo munhu wese anogara muZimbabwe zvese zvizvarwa zvemuZimbabwe vanhu vazhinji vakaenda kuhondo. Chezvinongoita ndechekuti vamwe vacho hatingakwanisi kuzonyatsoziva kuti uyu akadai are. But vanhu vazhinji vakaenda kuhondo asi hondo iyi mani zvinezvi kutambura kwatava kuita zvinoti kutambura tiri kuwana South Africa vachatombozinyatsoziva kuti hondo iyi chaizvo chaizvo yakanga yakamirira zvipi chaizvo chaizvo zvinoti tikungotambura vanhu vacho vari kungoti Trump vanoramba tiripo isu takarwa hondo ko vanhu vakapera kurwa hondo ivavo vakazvikangosvika pakuti vanongoramba vari ivo vanofanirwa kuti varambe vachitonge nyika. Saka isu tisina kurwa hondo tiaramba tichingotambura hedu because option chaichaivo yevanhu vakarwa hondo hatichanyatsoiona plus vava vanhu vakuru vanofanira kuti vachizorora vambopindawo vakomana vechidiki because vakomana vechidiki vadai kanga tiripo patime yacho yavanga vachienda kuhondo pamwe tikadai takatoenda but takazovharwa hondo yapera. Saka zvinhu chaakutambura nekuti hatina kuenda kuhondo.
Asi ndisanda pahangu mukana wekuti vamatemadanda vapindure vambobata hawo nyaya iyo ndofunga panga mamusati mapinda pachirongwa vachitaura vakapa mufananidzo yekumakereke kumisangano nekupi kuti vechidiki vanenge vachingopa mhosva kune vechikuru kuti ndo vari kutadza kutungamira. Regai tinzwe vamatemadanda kuti vanokwanisawo kupindura zvakare here. Vamatemadanda mubvunzo uyu.
Kana kutaura kwake achiti kwanzi vanhu vese vakaenda kundobva nyika yese yakazara mawar veterans saka mawar veterans anovengerei mawar veterans. Handari kuti vanhu vese vakarwa hondo. Saka nyika yakakomborerwa kayakazara mawar veterans. Ko mawar veterans anozvivengerei? Kutaura ndiruda kutaridza kuti kutaura kwemunhu anenge ane pfungwa dzaagara akaronga. Saka ipapa atopindira zvake paprogramu akazoona kuti kutaura matema danda akati right ndawana pekumbochukumisa mawar veterans. Ndine urombo nyaya yaanotaura kuti dei vamboregerawo vaduku vambotonga kuti isu tinofanira kuti pauya election toda isu sezani PF semawo veterans ati kondesi imbo kondesi naivo imi vana mafikizolo inda unokambena mfana inda unokambena inda udzidza pati yako kukambena ndosaka takabva paelection takata tokupa mukana wekuti mutonge zvino makakoniwa taakutombotonga futi ende tiri kugadzirira kuzotonga futi 2023 iwe inda unogadzira kupati kwako ukauya uchiti kwanzi vanyanya kutonga vanongovendiwe iwo iwe unobvuka kuti takaenda kunorwira kuti tizoti iwe utonge unototitorera paballot kana watitorera paballot inga zvamakavhota izvozvo takazvibvuma wani maMP 63 makavhotera akambaaramba ndiani wamakavhotera 2.1 million hatina kuzviramba saka ndokutovhota kwacho ndokutotora nyika so hautori nyika pafoni kana pawhatsapp kana kunotora mheno kumwe kukwairi uda kutorwawo inotorwa nekutaura nevanhu moita maprograms anodiwa nevanhu moita zviratidzo zvinoratidza kuti vanhu vati vanokudai kana musina kugona izvozvo isizvo hatingaendi kunorwira nyika kuti tozongoti hangati chidhisibanda izvo anopiefu
regai vamulambo hanzina vamulambo vada kupindura vamulambo ngoti idimu 30 seconds nokuti nguva yadyana tipe vamwe mukana
oraiti aregai nditi kuna vamatemadanda kutaura kwemunhu mukuru apererwa isu vakomana tisi tichine option yezvinhu zvakawanda ende hondo yakarwiwa yakarwirwa munhu wese kuti iite dhemokrasi zvinoti dhemokrasi iripo ndeyekuti umwe naumwe munhu atamba bhora ahwina haufaniri kuti munhu akamisa 1-0 otikwazi 1-0 haiiti upi ungatonga sezvo unofanira kuti umise 5 watomisa ne1-0 vakomana vadiki ndovanokwanisa kuendesa nyika
mberivamatemadanda 30 seconds
vatonge nyika
ameyambo hondo yakarwirwa kuita demokrasi chinhu chinodiwa nedemokrasi chatakarwira inonzi universal adult suffrage kureva kuti iyo yatakati one man one vote ndo yatiri kushanda nayo ndo demokrasi yamuri kutaura kana muchifunga kuti demokrasi inoreva resignation of ZANU PF from politics endai munotsvaka dictionary renyu futi demokrasi ndosaka ndataura pekutanga kuti zanu nezapu zipura nezanla ndo dzakabvuma kuita election 1980 dzahwina mubattlefield nemhaka yekuti dzaida kuratidza kuti dzauya nedemokrasi ndosaka wakaona muno muafrica
vamatemadanda
nyika yaita mapolitical parties anodarika 100
vamatemadanda regaiti tipe mukana kuna vamaligwa vangoti ga nokuti onai kwasara 30 seconds
kwakutaramukana tichimbotambawa muground
mai maligwa taurai tinzwe vamulambo tinotenda mai maligwa 30 seconds dzasara tipei pfungwa dzenyu tinzwe amai maligwa kuluma
ikuti sishona ebesikhulunywa ngumlambo ungani sibhizi kakhulu besingehluli ukusizwa kahle kodwa into ekhulunywa ngumatemadanda hhayi mina when we speak of all veterans I respect ama-all veterans okumangalisayo ngiyayihlonipha into abayenzileyo ukukhulula ilizwe but when it comes ukuthi thina as all veterans sithi akusele omunye umuntu obusayo hhayi angivumelani lakho
isikhathi iso sesidliwe ngumangoya hayi sizali thinta njalo sixoxe njalo isikhathi iso sesiphelile siyabonga kakhulu
hayi ngiyabonga
that was a war veteran former Zipra that's Queenie Maliga. We also heard from Mr. Victor Matemadanda, who is a leader of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association. And that's it for tonight. My name is Chris Gande. Let's meet again soon.
Neni jonga kande miri nishitenda watereri wakwanisa kupinda mchirongwa. Tosanga na zwakari mchirongwa jwe Studio 7 zvinotevera.